This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kukadzi 13, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU-PF, hurumende ZANU-PF neZANU-PF ine nzvimbo dzainotongera nedzainoitirazvo. Saka zvimwe zvekuti ini nhasi ndikawana stori yandinotaura ndiri mubhazi kana ndiri pandiri haishaisi vanoziva musangano hope.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo vaVictor Matemadanda voramba kuti vakadzingwa musangano revakarwa hondo iri.
Damudziko ripondiro kuti munasare hamuna mvura yakanyatsoti kwanei. Saka iri kunetsa kuti tigone kuwana mvura ichagona kuti kusapota irrigation zvakanaka.
Vagari vekumasvingo vobatsirwa nemadiridziro neNational Churches of Australia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matembadanda vanoti nyaya yekuti vakadzingwa kutungamira sangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association ndiye mugodzi matsuro. VaMatembadanda vanonzi vakadzingwa mumusangano wakaitwa nezuro nechimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko. Vanonziwo vakadzingwa pamwe chete nasachigaro wesangano revakarwa hondo vaChris Mutsvangwa nemudzimai wavo amai Monica Mutsvangwa. Vachinzi havateereri mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. VaMatemadanda nevamwe vavo vanonziwo vanotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotore chigaro chavaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMatemadanda.
Maichimene takapinda muexecutive tose kumasvingo tikaita misangano miviri navo. Pavakaapoindwa resident minister weManicaland province, vakabva vasiya zveassociation kusvika nhasi pavanga vaenda kutweshe kurally ya first lady. Vaakubva ikoko ndopa vauya vachitaura kuti vaakudzinga chairman and other members of the executive. Muassociation mune maprocedures, mune constitution, mune zvinoitwa. Ende munhu anoita vote of no confidence pane nhamba inobvumirwa kuita izvozvo ende anenge ari muassociation. Regai nditi zvakare vazhinji vanga vari kumusangano kuna first lady vataura vananyarowata and others vese havasi munational executive, vanga vasingamiriri national executive, vanga vachizvimirira kana kuti vanga vachimirira a splinter executive yatakanguri tanzwa tikataura nezvayo kuti iri kuda kufoma. Saka as far as we are concerned, the national executive hapana chaitika mahumbwe ari kuitwa.
Saka imi pane urongo here kuti munoda kusangana naye vaMugabe kuti mutaure navo sapatron wemaovid?
Hatisi kuona pari zvino nyaya inoita kuti titemeke musoro nazvo. Asi kana tikagara sekugara kwatiri kuda kuita senational executive tikaona pane chikonzero chekusangana napatron, tinosangana navo. Kana tava bhuka kutaura navo kuti toda kuvaona votipa time yakavafanira totaura navo. Asi chimiro chiripo hapana inganzi crisis pari zvino because vamwe vangati hakune mashoko ari kutaurwa kwakati nekwakati. ZANU-PF, hurumende yeZANU-PF neZANU-PF ine nzvimbo dzainotongera nedzainoitira zvona. Saka zvimwe zvekuti ini nhasi ndikawana story yandinotaura ndiri mubhazi kana ndiri pandiri haishaisi vanoziva musangano hope.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo uye vanonzi vakadzingwa nezuro vaVictor Matemandanda vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatinoita nemugoera wega wega tichitaura nevanhu vari kumaruwa kana vanhu vanoshanda navo, tine hurukuro naReverend Stanlas Chatikobo vanotungamira sangano rinobatsira nechikafu reChristian Care nezvavari kuita kumasvingo.
Kwatanga tiri kumasvingo, kwatanga tichibatsirana navanhu vekumwenezi tichigadzira zvimadhamu zvidiki neprogram yeNational Churches of Australia. Takaita zvakare kumasvingo kwakare kwatakaita program irrigation yatanga achibatsirana necommunity kuti irrigation igone kutanga. Asi dambudziko ripo ndirokuti munasare hamuna mvura yakanyatsoti kwanei. Saka iri kunetsa kuti tigone kuwana mvura ichagona kuti kusapota irrigation zvakanaka nokuti vaakutoita zvomufuku.
Saka vakakubatsirai nemari yakawanda zvakadii iwe National Church of Australia?
Iprograma yanga iriko kwamakore. Yes, no anga rigore ratapfuura iri ranga rigore chita. This is the 40 year now running ratu kufamba nawo. Because vanotipa ma 3 year cycles. Saka takapedza the first 3 years gore rapera. Saka tapina mune second cycle now ye 3 years futi. Zvongofamba nokuti program yedu yakamira sei. Hatina yekumasvingo. Iri mumadistrict matatu. Iri kumwenezi, iri kuchiredzi nokuzaka. Saka yanga ichibatsira izvozvo kumwenezi ndokwakubatsira zvemadhamu zvidiki. And then kuzaka tiri kuita conservation agriculture kwatiri kusapota varimi vedigauze nokuchiredzi.
Reverend Stanlas Chatikobo vanotungamira sangano rinobatsira nechikafu reChristian Care vanga vari parunare muHarare.
Doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Waya muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na Pastor Dr. Lucia Gunguo ve Eternal World Ministries Zimbabwe avo vachange vachitaura nesu pamusoro pekukosha kwezuva reValentine's Day mukuedza kukwenenzvera rudo mudzimba umu. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda kurudziro yangu ndeyekuti vanhu vanodanana tisingatosi kuti mudzimai chete kana kuti munhu womurume vangowanawo nguva yekupishitana nekutaurirana nekubhodzokorodza mamwe mazuva aimbotaurwa kudharaya vanhu vachapangana kubva apanhitazve vakachata vakaita mavhaus aya kumbodzokorodza. Izvozvo zvinobatsira kuwedzeredza rudo uye kumutsiridza panga paakukoromoka.
Asika vamwe vanoti nekuoma kwakaita zvinhu pari zvino Valentine's Day yegore rino inogona kukanganisika nekuti vanhu vari kufunga kuti ndodyei ndopa vana chii zvekuti nyaya dzerudo hadzinyanyozofungwa pazuva iri. Munozviona seizvi?
Ndinofunga kuti zvinoenderana nekuti vanhu vagara rudo rwavo vakarubvisa pakuti kudii kana rubvisa pamamaterial things zvechokwadi zvinenge zvakavaomera. Asi ndofunga kuti chinodoka chikuru hai hakusi kuti ndichapei munhu chikuru mashoko iyayo nekuti zvese zvakatanga pamashoko pasati pava nezvinobatika. Takambotanga parurwe rwemashoko pokuvana pavakatanga nesikaruso yekutanga haana bhoti inokuda opekeri kana kuti ndinokuda vata mari aingove mashoko pasina zvinhu zvinobatika manotiri epingi saka itofunga kuti hazvinei kuti hatina chatinacho asi mashoko chaivo anokosha
mashoko api anga ashandiswe nemadzimai angange akateerera panguva iyo ino kumboresva vana baba muzuva iri kana kuti vana baba wokuresva vana mai
tingatitangei nana mai sekutaura kwamabhuta zviya kuti zvinhu zviri kuoma nhai apa unenge uchinotiswa zvinhu zvaoma asi munhu ari kushingairira mara hatisina kuwanda sei pakutanga iya but munhu ari kuedza kuya nepaagona napo ipa saka mashoko angaita kuti vanhu rudo rwuwedzere zuwai akafanana nekuti tinotenda kana vari sinyoro kana vari ani tiri kutenda kushingaira tiri kukuona ende kungovadzika miso babava kuti musanyanyoneseka zvenyu kunyange zvinhu zvati chijei tinorarama you know, we can survive my husband. Things will get to normal story. She said, don't worry about us. Not just mashoko ekunga kurudzira munhu kuti asakunyo kuya bhipi nepuresha because zvinhu zvisuvanyo kuoma kwaita zvinhu ka kune vanhu vairarama dzimba dzakanga dzine malifestyles avaiita avakabva nekumaintaina saka zvinhu zvacho zvongodiwo kuti mudzimai audze murume wake azvizive kuti kunyange nezvazviri zvezvi zvinabagembuvari tinosurvivha tikutotenda nekushingira kwamuri kumhuta ikoko haipindi zvinokurudzira kana vari vana vakasemaplaizo kunanamai temukurudziro iyo inongodiwa nekuti mudzimai akakurudzirwawo pane zvaari kuita achishingaira achibikira mhuri achivatira mhuri achiita chine michocho akangopuwa futi mashoko zvinoendeka kana vari vana semaplaizo apechetewo mapirinzi avo zvinhu zvakaoma bati munhu ari kunyora fomu achipedza zvakangoma kudaro bhati mwana aendeswa fomu 6 kunyange zvakaoma bhati mwana ari kuyunivhesiti saka kungonyorewo mashoko hatiri kutenda baba namai kunyange zvakakonerai asi muri kuzama because I know a number of people who could have extended their houses vamwe vangadai vakadraivha mota dzinotyisa but because vanga vari kumbofokasa pakuendesa vana kuchikoro they could not afford those things saka kune zvinhu zvakawanda zvavakaita for go zvekuti vana vadhizi saka I think vana vakazongotorawo mashoko ekuraidza vabere kuti tinozviona tinotenda I think zvinoita kuti mhuri dzichimbisi
vamwe vanoti iyo Valentine's Day yegore rino iri kuitwa palipi ye izvo zvinopa kuti mukadzi anogona iye kuti kune murume ndakuda kana kuti chindirora imi munokurudzira chii pakadai kungori zviri kuitika muchirungu here kana kuti zvinhu zvinogona kuitika muupenyu chaivo
inaipindi zvakuenderana neculture manje isusu culture yeduka hatina musowa yakambotitengera kuti guri kana gore rakadai kindad wounoudza murume kuti ndakuda tinongori nepride yedu yatinayo iyaiya as african yekupesuiwa kuti mudzimai anoda kupesuiwa munoziva mudzimai anoda kupesuiwa kutorwa achinyongererwa ariye ndiye ane simari kuti hongi kana kuti kwete zvokwati zvokutati hanzi nekuti gore razodai izvi ainononge zvino rika hunhu hwemadzimai saka kurudzi yedu kuvana vedu tisikanaka kana kuti kumadzimai ndeyongoti unhu hwedu ukatikanina ungatirambe nawo regai varume vacho vangotiera kunyange riri gore rakadai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Kode nandinawa ndinovenga nemuna ndinataka saka warwandiwa nekutenga zone mazono vari kuti mazono vari kurarama nezvipi zvinei newe wewe unenazo.
Zvichera ndinenge Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor makaterera ku Studio 7.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvedano rinonzi rakatorwa nehurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi rezvemukati menyika rekuziya nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kutsvaga upoteri munyika iyi. Muhurukuro yedu tina vaSolomon Chikowero vanove sachigaro weGlobal Zimbabwe Forum avo vanove vamwe vanhu vakapinda mumusangano uyu. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaChikowero.
Ndokwazai vateereri veStudio 7 yese.
Vachikovero, tinonzwa kuti mazuva apera aya makave mumwe vevanhu vari pakati pevakakwanisa kuwana mukana wekusangana nevebazi rezvemukati menyika muSouth Africa paikurukurwa nyaya dzezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira veZimbabwe vari kutsvaga upoteri muSouth Africa. Mungatudza kuti zvii zvakabuda mumusangano?
nyaya iripo ndiye kuti pakanga paine inonzi strategy document rakanga richigadzirwa ne Department of Home Affairs vatirigadzirira kuti riende kuParliament South Africa rozoenda kuCabinet. Asi ivo vakazoona kuti aiwazve kana tichida kuronga nezvehwaro strategy document is better tidaidze civil society, maNGO organizations vazhinji vanoshanda nemaafghan seekers nemarefugees, because iri strategy ranga richitarisa pamusoro pemarefugees nemaafghan seekers. Saka hongu ichokwadi kuti ndakaenda ndakamirira Global Zimbabwe Forum.
Saka zvii zvakabuda mumusangano?
Ndakandowana chiedza chekuti tizive kuti kana tichitaura nezveafghan seeker nezverefugee tinoreva anhu, uye nyika dziri kupa maafghan seekers nemarefugees akawanda kusouth africa ndedzipi. Saka pakanowanikwa kuti izvo patop 15 nyika dzinopa maasylum seekers musouth africa mugore ra2014 chete, Zimbabwe yakapa South Africa maasylum seekers anokwana kuita 20,405 muri mutop 15. Asi tozoenda kunotarisa kuona kuti izvo pavanhu vese vakaaplaya vedzinyika nyika dzatiri kutaura dzese dzizi vakaaplaya asylum seeker, vanhu vavanga vakawanda zvakadii? Takaona vanhu vakawanda zvinoita 75,733 registered and adjudicated, kureva kuti ndo vakabvezerwa kuti taona vanhu ava taadjudicata tapedzerana navo. Pavanhu ivavo takaona paine vanhu 12% chete vakabvumirwa kuti inini takutenderai zveshuwa kuti makwalifaya kuti munge muriji muri maafghan seekers. 88% vakaramba. Kureva kuti South Africa haidi kunzwa munhu anobva muZimbabwe achiti ndiri kuzvikutiza zvinhu zvematongerwo enyika.
Asika vachikoero, South Africa inoti inosungwa nemutemo unotarisa kuti munhu apiwe upoteri anenge achibva kunyika dzakaita sei. Nyaya dzehondo muZimbabwe hamuna. Chii chingaita kuti mutarisire kuti vana veZimbabwe vakawanda vapiwe magwaro?
Tisi tinotarisawo futi mutemo weUnited Nations, munhu haangokwalifai kuti ange ari refugee because akiza zvematongerwo enyika. Munhu anokwalifaya kuita refugee zvichienderana nekuti ndichiverenga nemutsara wazvo kuita zvematongerwo enyika kusawirirana pachitendero.
Saka imi makatambira sei gwaro raikurukurwa nezvaro iri?
Takatambira gwaro raikurukurwa nezvaro tikaisawo mainputs edu tikavaudzawo zvichemo zvedu sekutora kwandirikuita. Saka tiri kuti pastrategy yavo kana vachiti ivo toda kuti tiintegrete vanhu, mamekanism avangaise pamberi kuti mangwana kusazoitike xenophobia nenyaya yevanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika vatiri kutaura nezvamafiga dzatotaura nezvavo. Saka ndozvataibetserana nazvo, takatambirana nazvo negwaro racho, ivo vakatambirawo mainput eduwo.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vachikovero nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinofara zvikuru ndichikuonekai vateereri nenguva yakanaka yatanga tinaritosi.
Manga makateerera kuna Sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum South Africa vaSolomon Socks Chikovero muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chevechidiki mangwana, apo tichaita hurukuro namuzvare Gillian Chinzete vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInstitute for Young Women's Development nezvemabasa avari kuita kuMashonaland Central.
Isise musangano shanda nemadzimai echidiki vari pakati makore 15-35. Tine madzimai vatiri kushanda navo vari kushamba district nevari kubhindira district. Kushamba district tine madzimai 5 vari kuita iyo project yefish farming, then kubhindira district tine 5 zvakare madzimai echidiki.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. VaVictor Matemba Danda vanotungamira sangano revakarwa hondo yerusununguko vanoramba kuti vakadzingwa nezuro. Vamwe varimi vekumasvingo vobatsirwa nemachechi ekuAustralia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.